Vakawanda muhurumende varumbidza kushanya kwa Xi Jinping vachiti kuchavandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hazvina zvazvinobatsira nyika yeZimbabwe asi kutoti nyika ichawedzera kupfumisa China. Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri vanoti kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neChina kunobatsira nyika mbiri idzi zvakafanana.
Kuya kwemutungamiriri wekuChina muZimbabwe kunobatsira kuti maarrangements pamwe chete neurongwa hwavaiita naPresident womuno muZimbabwe pavaishanya kuChina vaakuda kuti vachiona kuti zvaakuti zvofanira kuti zvichiitwa. Saka kuona kwedu kwatinoita isusu sechamber tinoona kufanika zvinhu zvakatinakira nemamiriro akaita Zimbabwe mazuva ano kuti nyika yedu ikwanise kuwana vanhu mabasa uye idzorere upfumi pahwanga huri kuti zviite zvakanaka nokuda kwokuti mabhizimusi edu nemaindastri edu anenge akutanga kusimuka uyezve zvinobatsira pavanhu vedu vazhinji vanga vabuda mabasa nokuda kwokusashanda zvakanaka kwemakambani.
Vaimbova mumiriri weZimbabwe kuChina vari zvegurukota rinoona nezvevaive varwi verusununguko munguva yehondo vaChristopher Mutsvangwa varumbidza ukama huri pakati peZimbabwe neChina.
Ukama hwedu nemaChina ukama hwakabva kure 20 years dzapfuura pasati pave nemukuru weChina president ati auya muZimbabwe vanga vachitibatsira kudzivirira vanga vachida kutishungurudza. Vakatibatsira kuUnited Nations, vakatibatsira mune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi iye zvino tayambuka tabveko, tave pane chimwe chidanho. Vaiti venga vava kutida, shamwari dzedu dzemuAfrica dziri kufara nesu. MaChina abva ati ngatiuye tivakidze ukama hutsva mune zveupfumi. MaChina tinodada navo. Hatisati tambovaka kana gwenya idzva remagetsi muZimbabwe for 35 years. Asi MaChina vari kutibatsira kuvaka magwenya iye zvino paKariba South. Vari kutibatsira paHwange 7 vachasaina zvekare maagreement ekupa magwenya magetsi hatina. Ukaona munhu anokupa gwenya remoto iye ndoshamwari yepamwoyo. Zvino vanoti hanzi China haina chairi kuita ndotoshamisika. Uku vanhu vari kungoisa mamari mufodya. Takaitanga fodya ine maChina mamiriyoni anopinda cash season yega yega muhome dzevanhu iChina tobhakwe iyoyo. Zvino vanhu vanoti hanzi maChina haina chairi kuita kurasikirwa mupfunga mabofu zvekare havanzwi. Imatsi.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vashoropodza ukama huripo pakati peZimbabwe neChina vachiti sevashandi vari kutoshamiswa kuti chii chiri kufarirwa nevanhu.
Hatizviziri chaizvo kuti ari kuuya akabata chii murume ari kutaurwa uyu. Mune zvakawanda zvatinoziva nezveukama pakati peZimbabwe neMachina. Asi isisu sevashandi takambokomishina kana kupi study yakaitwa inotaura neinvestment yakaitwa kana kuti ukama panyaya yezveupfumi pakati peAfrica neMachinese. Hapana zvizhinji zviripo except kuti maChina anotozivikana kana kuti maZimbabwe anoziva mapictures emaChina achirova maZimbabwean workers achivamanikidza kuti vayavhiye imbwa kudya nyoka nezvimwe zvakadaro. Hapana zvimwe zvatinoziva except zvatinoverenga kumapepa ehurumende. Saka kwatiri hatisati taona chaizvo tinganyora nezvazvo kuti mukama hwedu nemaChinese ndeizvi zvakabhenefita senyika. Hapana zvatinoona. Vakawanda vanozviziva kuti maChinese pavanenge vapiwa basa ingava isimende inobva kuChina, ingava ichikafu chinobva kuChina, raw material pachirungu kana kuti simbi dzinoshandisa kana zvese zvinoshandiswa ipapo zvinenge zvakutotorwa kubva kuChina. Saka hapana zvatinoona isisu ordinary people kuti ndizvo zvatinowana kuma Chinese.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano Relabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hukama huri pakati peZimbabwe neChina hauna kuringana.
Chekutangisisa China yawe iyo nyika I think iri pamusoro-soro kana tichitarisa vanyaya dzekutengesa nekutengeserana. Saka kuya kwemutungamiri weChina tini kunokosha pakuti kunosimbaradza ukama huripo pakati peZimbabwe neChina. Asi ukama huripo in terms of maringe nekutengeserana nekutenga huri kuona kuti China inenge iri kubenefita zvakanyanya kupfuura Zimbabwe uye kupfuura dzimwe nyika dzairi kudyidzana nayo muno muAfrica. Saka I think ndo dambudziko guru ringoripo. Hongu pane investment yapinda, hongu pane zvatiriko anawo kubva kuChina, but pari zvino China iri kuwana zvakawanda kuburikidza nekudyidza nekoko tichienzanisa nezvatiriko wana isu senyika.
Kunyange hazvo mutungamiri weChina atambirwa zvine mutsindo zvikuru nevatsigiri veZANUPF, vamwewo vanoti vamirira kuona kuti chii chichachinja munyika sezvo China ichizivikanwa nekusveta upfumi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.